Mufananidzo 9. Jobho anonamata Mwari. Jobho 1 ndima 1 kusvika ndima 12. Pano tinoona murume ainzi Jobho ari kupa chipiriso chinopiswa kuna Mwari. Jobho ainamata Mwari mumwe chete wechokwadi uye akanga asingateveri nzira dzaSatani. Jobho akanga ane vanakomana vanomwe navanasikana vatatu uye aipa zvipiriso achiitira vana vake. Aikumbira Mwari kuti avaregerere kunyange vaitadzira Mwari nenzira ipi zvayo. Mwari akafadzwa naJobho, akamuropafadza uye akaita kuti abudirire. Jobho akanga ane mapoka makuru ezvipfuwo uye nevaranda vakawanda. Rimwe zuva Mwari akati kuna Satani akanga achifadzwa naJobho. Asi Satani akatanga kupomera Jobho mhosva pamberi paMwari. Akati Jobho akanga achingonamata chete Mwari kuitira kuti ave mupfumi. Satani akati kuna Mwari, kana mukabvisa zvose zvaanazvo Jobho, ipapo achakutukai. Mwari aiziva kuti Satani murei wenhema uye aiziva kuti Jobho akanga ari murume akanaka aingoda kufadza Mwari chete. Saka Mwari akabvumira Satani kuti atorere Jobho zvinhu zvose kuti amuedze iye Jobho.